ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu chikunguru 5/2017. Mutungamiri weMDC Tiva Morgan Tsvangirai vanonyorerana waro wechibvumirano chekushanda nebato reTransform Zimbabwe chememorandum of understanding nava Jacob Ngarivhume. Vanhu vomera midzi vakamira mumitsetse vachida kutora mari dzavo mumabhanga muBulawayo izvo zviri kuitikawo mumaguta ose ari munyika. Vemabhazi anotakura veruzhinji vokurudzira kuti hurumende iumbe homwe yemari inozobatsira vanhu vanenge vawirwa netsaona dzemabhazi mumigwagwa. ZANU-PF inomanikidzwa kuvhara chikoro cheboda gezi kuzvishavane nepamusana pekushaya chikafu chekupa vechidiki vange vachiita zvidzidzo pachikoro ichi. Zimbabwe yokweshana neLesotho mumasemifinals ECOSAFA muSouth Africa. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa zvingaitwe nevari kunze kwenyika mukuunza shanduko yezvematongerwo enyika muZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.